Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 4/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo wezvemasangano akazvimirira oga. Asi masangano aya anoti zvose izvi zvakanangana nekuda kwavhiringidza mashandiro avo. Nyika dzemuAfrica dzinoti United Nations inofanira kuita chisungo chekudzivirira kuburitswa kwemari munyika idzi muchiwande. America nhasi iri kupembera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti munguva pfupi inotevera hurumende iri kuenderera mberi nekuvandudza mutemo une chekuita nemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act. Hurumende inoti iri kuda kuvandudza mutemo uyu kuti izadzikise zviga zvezvisungo zvefinancial action task force kana kuti TAFT zvinoshandiswa kudzivirira nyika dzose kushandiswa nevanopfurikidza mwero kufambiswa mari dzekuita zveutororo. Asi masangano akawanda munyika nekunze ari kuti hurumende inofanira kumira urongwa hwekuvandudza mutemo uyu. Nhumwa dzeUnited Nations ina nemasangano mazana matatu nemakumi mashanu ari pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition akatonyora tsamba kuTaft nehurumende achiti isaenderere mberi nedanho iri. Masangano akazvimirira anodarika makumi maviri muAfrica akanyorawo tsamba yenyunyuto achiti mutemo uyu ukavandudzwa uchapa kuti masangano akazvimirira munyika atadze kushanda uye kupa hurumende mukano wekuavhara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaziyambi vati hapana kudududza.
Kuri zvino takapedza anonzi muchirungu mapublic hearing, tikapiwa report, tikaita misangano nevava vanozvimirira namapato anozvimirira, vakatipa nhuna dzavo nemaonero avo. Saka taakubatanidza. Pane zvimwe zvatakabvuma zvavaitaura zvataiona kuti zvinoita kuti tivandudze mutemo wedu unge uchinyanyisa kunaka. Saka zvitambira izvozvo. Saka vanoona nezvekunyora mitemo yedu vaakubatanidza zvatakabvuma kuti vange vachizoendesa kuparamendi kuti taakuda kuvandudza kuchinjinura manyorerwa zvakaita tichiisa izvi zvitsva maringe nekubvumirana kwatakaita nekuona kwatanga taitawo sehurumende kuti munzvimbo dzakati nedzakati dzebhirirori ngativandudzei ringe richinaka kudarika zvariri.
Saka mungatarisira kuti urongwa hunopera rini?
Masvondo maviri ari kuteera pari kutanga kugara zvakare dare reparamende iye zvino izvi rakambonoti zororoi kwemasvondo maviri. Tiri kutarisira kuti tinobva tasimudzira nyaya yachona kuti tibve tapedza mutemo wachona uende kuSeneti.
Asika tiri kunzwawo vamwe vanga vachichema-chema kuti Zimbabwe iri kushandisa mutemo uya unonzi FATF kuti idzike mitemo yekuvandudza mutemo yemashandiro emasangano akazvimirira iyoyi kuva mbunyikidza mutemo uya unotaura nezvanozoshandiswa nevanopfurikidza mwero kufambisa mari.
Izvozvo zvavari kutaura manyepo. Takakurukura tikagara navo pasi ivo vanozvimiririra ava tikati ngationgororei mutemo wacho zvauri nezvatiri kuda kuti uite. mutiratidze kuti panyanyisa kupiwa masimba kuna minister ndepapi avanga vasina. Kuri zvino zvatiri kutoti tiite zvatonyanyisa kunaka nekuti munhu wese akubvumidzwa kuti akanga asina kubutikana nezvaitwa naminista unomhanya kukoti. Zvange zvisimo mutemo uriko yezvino izvi, saka tiri kutoona kuti unenge uri kutonyanyisa kunaka. Vanhuwo zvavo vari kungori vanonakirwa nekungochema nekungoshoropodza zvinhu zvakanaka zvinenge zvaitwa nehurumende.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Zviri kutaurwa navaZiyambi Ziyambi hazvitishamise, nokuti tiri kuona izvo kuti hurumende yeZANU-PF yaenderera mberi neurongwa hwekudzorera mitemo yese yatanga tichidzvanyirirwa nayo naSmith nehurumende yake yeudzvanyiriri. Vari kuitora iyoyo yose weishandura mazita, asi zvinangwa zvayo nezviri mumutemo imomo zvakangofanana zvekumbunyikidza vagari vemunyika. Saka hakuna chiri kutishamisa nokuti tiri kuziva kuti ivo sehurumende.
Saka seivoomesera masangano akazvimirira oga.
Vanotya masangano akazvimirira non-governmental organizations nokuti vanoziva kuti vanopota vachidzidzisa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo, vachibatsira vamwe vanenge vambunikidzwa vachivamirira mumatare, vachibatsira vanenge vakuwadzwa, vanenge vakanganiswa. Naivo vemapato ezvematongerwo enyika kunyanya-nyanya ZANU-PF yava Ziyambi Ziyambi iyoyi.
Masangano akazvimirira oga anobatsira sei panyaya dzakadai?
Tinobatsira vanhu tichivaendesa muzvipatara, uyezve hurumende iri kutadza kupa vanhu zvokudya kana kubatsira vana kuzvikoro kana kubatsira vanotambudzika. Zvese zviri kuitwa namapato akazvimiririra, asi hurumende yedu kufanana nehurumende yehudzvanyiriri inoda kuti vanhu vange vakatariswa chaizvo, pasina kana mumwe chete anozviitira zvinhu zvake kana anobatsirwa navamwe vakazvimiririra. Saka hazvitishamise, tiri kungorwadziwa bedzi kuti udzvanyiriri nekutonga kwoudzvanyiriri kwakafira vazhinji, vana vari musango vachirwira kuzvitonga kwakudzorerwa naZiyambi Ziyambi aya nemitemo yakasiyana-siyana tisina kumbofungidzira kuti ingavapo munyika yakasununguka.
Asika vaZiyambi vari kuti hurumende yakaita hurukuro nemi ikakwanisa kuvandudza zvimwe zvamaidawo kuti zvinge zvichivandudzwa.
Havana kumbonyanya kuti vakakurukura nesu, asi isu tinoonhambwe dzatakavashedza tichitimbotauraiwo nezvenyaya iyi. Asi chiri kutishamisa pane zvose zvetainyunyuta, hapana kana chimwe chete chavakagadzirisa. Vakatozongotitumira zvimwe zvetisingazivi kuti zvakabva nokupi zvavari kuda kuvedzera kuvandudza bumbiro iroro remutemo, asi zvese zvisina kumira zvakanaka zvichimbunyikidza vana veZimbabwe.
Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyika dzemuAfrica dzinoti United Nations inofanira kuita chisungo chekudzivirira kuburitswa kwemari munyika idzi muchiwande kana kuti zvisina tsarukano, uye chisungo ichi chinofanira kupa simba rekuti mari inenge yabuda munyika nenzira idzi idzorwe. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zvinogona kutora nguva kuti zviitike. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Masvondo maviri apfuura, makurukota ezvemari muAfrica akaita chisungo chekuti paitwe chisungo cheUnited Nations panyaya dzemitero kana kuti UN Convention on Tax, achiti pari zvino hapana hwaro hunodzivirira kuburiswa kwemari munyika muchiwande. Asi nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari zvakare vari mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatapadzwa chikumbo vaudza Studio 7 kuti vakamboenda kunyika dzakaita seSwitzerland neFrance dzakaratidza kuti hadzina kusununguka kupa umboo maerano nemari dzinenge dzaendeswa kunyika idzi muchiwande kana kuti mafinancial illicit flows pachirungu.
Havana kusununguka zvakanyanya kuti tirwise nyaya iyi. Saka ndinoona kuti tora kuti vagari vemuAfrica vanosanganisira dzihurumende nemacivil society organizations vakaita sesu tinofanira kuramba tichingopusha nyaya iyi kuti ive mchemu, nekuti tinoona kuti chinhu chiri kuparadza dzenyika kudarika kunyange corruption yatinoti.
Vatiwo pane dzimwe nyika dzinovimbisa vanhu ava kuti mari yavo inenge yakachengetedzeka uye hapana anoitora. Makurukota awo anotiwo nyika dzakapfuma hadzisi kuita zvinotarisirwa pasi pesangano reorganization for economic cooperation and development kuti rimise dambudziko iri. Chisungo chemakurukota aya chinouya apo gwaro rakaburiswa nesangano retax justice network riri kuratidza kuti nyika idzi ndidzo dziri pamusorosoro pekuvanza mari dzinoburiswa zvisina tsarukano kubva muAfrica nemamwe matunhu. Gwaro refinancial secrets index regore rino rinoratidza kuti nyika dzakaita seAmerica neSwitzerland ndidzo dziri pamusorosoro pekuvanza mari dzinenge dzabva kuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira.
Saka ndinoona kuti tikapusha nyaya iyoyo tisiri hurumende chete kana kuti macivil society ekuno kuchamhembe chete, tinoona kuti tinokwanisa kuhwina nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development research institute Dr Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi inonetsa kugadzirisa nekuti vanhu vanowanzoita zvekuburisa mari munyika nemukoto vanhu vane simba munyaya dzematongerwo enyika.
And vamwe wacho vari involved munyaya idzi mabig corporations nevamwe vanhu vanonge vari politically exposed. Saka kuti ringe richipedzwa dambudziko iri zvino tinetsei, nekuti even maitira avanoita sometimes it's difficult for ma African governments kuti wanyatsa kutresa mari dzinoitwa muchiwande.
Asi vati zvinofadza kuti dzimwe nyika dzavechiisa mitemo yekudzivirira kufambiswa kwemari zvisina tsarukano.
Asiwo tiri kuona pasi rese pane nyaya dzemitemo iri kugadzwa anti-money laundering nenyaya dzefinancing of terrorism. Ipapo tiri kuona kuti pane progress yakanyanya yaitwa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJohn Maketo vati makurukota emuAfrica asati aenda kuUnited Nations anofanirawo kujekesa basa ravo panyaya dzemitero.
Isusu masystems edu haasoriwo transparent zvakanaka. Pane a lot of secrecy mumasystems edu. Zvinhu kujeka, hazvina kujekera munhu wese kunyanya vagari vanova vanobhadhara ndiyo mitero iyi.
Africa inorasikirwa nemabhiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica gore rega rega, uye Zimbabwe inorasikirwa nemabhiriyoni maviri pagore rega rega nemari inobudiswa munyika muchiwande kana zvisina tsarukano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
America nhasi iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kuita mabiko mumuzinda weWhite House. Mumatunhu akasiyana-siyana muri kuitwa mabiko. America yakawana kuzvitonga kuzere muna 1776. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kupemberawo zuva iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanoshanda vari mufundisi weSalvation Army muguta guru reNew York, mufundisi Chaka Ngwenya, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Izuva ratinotambira zvakanaka zvikuru, zvikuru sei tichifunga pamusoro pevamwe vazhinji vedu vane vana maAmericans vanokudzawo zuva irori. And vazhinji havazivi kuti izuva rakaita sei. Izuva ratinokwanisa kuti independence sezvatinongoitawo April 18 kuZimbabwe. But ko America yakabva kuva independent kubva papi? America yakabva kuva independent kubva kumakoloni emaBritish muna July 4th 1776. So izuva guru kuno. Vana veZimbabwe vazhinji vamwe vari kutoendawo kumapati ekucelebrata zuva iroro, ekucelebrata zuva iroro, but vamwewo vari kungogara kudzimba vachingoitawo mabarbecue vachigocha nyama nemasausage nekufara pamwe chete sezvo iri nguva yekuzorora.
Ndingabvunzewo, muri muguta guru kaini muNew York umo, zvii zvimwe zviri kuitwawo nezvizvarwa zveZimbabwe zvimwe pamwe zvamuri kuitawo nemiwo ikoko?
Vazhinji vari kuzorora. Vana veZimbabwe vanoshanda. Menokambunzwa kamboka kanonzi amai nababa musandicheme kana ndafa kuAmerica Vana vezimbabwe vanoshanda. Saka zuva rino iro rinobva ratoritora kuti hamira kutombozorora nekuti mazhinji mabasa anenge akavharwa. So vazhinji vari kucelebrata vachionawo TV, vachiona macelebrations anenge achiitwa paTV, but vakazorora vari kudzimba. Vamondo vanotora nguva yekuwanawo nguva yekubatana nevamwe vachiitawo mabarbecue ayaya nekushanda pamwe chete nekubatana pamwe chete.
Imiwo sechizvarwa cheZimbabwe chinotonderawo kuti kuZimbabwe kwakamboitwawo zuva irori rinopembererwa saizvozvi. Mashoko amungapewo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno maringe neindependence aya ndeapiwo mashoma.
Chishuwiro chemwana wese muZimbabwe kuti dai nyika yedu yabudirira, chishuwo chemunhu wese dai nyika yedu yaekonomi yaita zvakanaka, vanhu vawana mabasa, vanhu vafarawo pamwe chete, vanhu vane mapolitical views ari different vabatana vaita chinhu chimwe chete, kuita kuti zuva iroro ribva raudzamo wezuva iroro ubva waoneka, ubva wacelebrata nemunhu wese, nokuti izuva rakanaka. April 18, just like July 4th kunoku, April 18 izuva rinofanira kukosheswawo, ratinofanira kukosheswa, but zvinofanira kuendana neikonomi yenyika nekufara kwevanhu vese, kubva asina mari neasina mari, vemachechi vese vanhu vane veZimbabwe. So izuva rinotoramba kuchifunga pamusoro penyika yeZimbabwe, even though tiri muAmerica.
Chizvarwa cheZimbabwe vanoshanda vari mufundisi weSalvation Army muguta guru reNew York. Mufundisi Ngwenya vachitaura parunare vari kuManhattan kuNew York. Varimi vekwamaunganidze mudunhu rechipinge vari mudenga rechinomwe mushure mekunge vagadzirirwa madiridziro avo ayo akanga aparadzwa nemafashamo emvura yedutu mupengo remhepo kana kuti cyclone Idai makore matatu apfuura. Zvibhorani, migero newaya yainge yakatenderedza nzvimbo iyi zvakaparadzwa nemafashamo aya. Asi mushure merubatsiro rwakabva kubhanga repasi rose reWorld Bank, minda yavo yave kuyevedza zvekare. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Madiridzo aya ari pakati pemahekita makumi matanhatu nemashanu nechidimbu uye achiyamura mhuri makumi masere neina. Pakati pevarimi ava pane vanhukadzi makumi matatu nevaviri nevanhurume makumi mashanu nevaviri. Amai Priska Stole, mumwe wevarimi vane mufaro nekuda kwekuwana madiridzo.
Ndoda kutenda hambo kwekusimudzirwa kwatakaiswa kunyange vaitibatsira. Chekutanga tatenda zvine hurumende yedu yakandotendera kuti vanotibatsira vanga vari muno. Taine upenyu hwasi, ndishanduka yambo. Zvokuti kumamisha kwedu nevana, muno munotoziva muchinda mwedu mwavazhinji vaiti mwanasikana aendeswe kuchikora. Asi patakabatsirwa kudai taane shando kungoti vanasikana ivavo ndo vaakutonyanya kutotibatsira muupenyu.
Mumwe murimi amai Serabadza vanoti vave kuwana mari pasi peurongwa hwekunyoresana zvibvumirano nevamabhizinesi ari kunze kwenyika, zvikuru sei nemakambani akasiyana siyana nemamwe ekuMozambique. Imwe shirikadzi amai Masiwa ching
izvozvi zvekuda kuona ndaapa rinani, izvozvi ndakatawakawo mbatso kubudikidza ngemadiridzo atakapuwa ngegavhumende ino ngevakuru venyika. Kwakupuwawo maekana, kwakugadzirwa kwakupuwawo sitare mwamuno wanguwo kwakubudapo, kwakupuwawo madiridzo. Izvozvizvi ndaawe pamberi, ndiwowo machira andatopfeka hembe, ndaakutopfeka hembe dzepamberi kutodai zvino, nevana vangu kutopfeka hembe dzepamberi.
Amai Jeni Mavhumbo vanoti vange vari murombo wekupedzisira kanzura weWord 1 kwamaunganidze vafano vemakuku vanoti kuti kanzura weWord 1 kwamaunganidze vafano vemakuku vanoti kuti basa ringe richifamba zvakanaka vane bumbiro remutemo uye komiti inotungamirira mabasa ose. Basa rasimukira pamadiridzo aya sezvo ave kushandisawo simba remagetsi ezuva kana kuti sola. Varimi vanoti kubhadhara mari kuzesa kwaidya zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% pabudget yavo. Kubva pakabuda rubatsiro kubva kuboka reZimbabwe Dai Recovery Project richidyidzana nemapoka esangano United Nations, madiridzo aya ava kushanda zvakapetwa kaveri. Ndakamirira Studio 7 kwamaunganidze kuchipinge, ndini Loida Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri mugungano repanyika dzekumavirira kweAfrika reECOWAS vakabvisa zvirango zvavange vatemera Mali neBurkina Faso. Izvi zvakatevera kuzvipira kwakaita vatungamiri vechiuto vakapidigura hurumende dzenyika mbiri dzine chisimba kuita sarudzo mukati memakore maviri. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vapika kuti nyika yavo icharwisa kusvika vatora matunhu ose enyika iyi akapambwa neRussia. VaZelensky vakataura mashoko aya mushure mekunge Russia yatora guta rekupedzisira mudunhu reHelsinki kumabuda zuva kwenyika iyi. Ukraine inoti ichabatsirwa kurwisa nezvombo zvemhando itsva zvayakapiwa nenyika dziri mumusangano weNATO. Zvichakadaro, Russia inoti vanhu vatatu vakafa muguta reBelgorod mushure mekunge paputika anofungidzwa kuti mabhambo. Russia inoti zvakakonzerwa neUkraine, asi Ukraine haina zvayataura nezvenyaya iyi. Vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV vari kukurudzirwa kuti vatore mushonga weTB Prevention Therapy kana kuti TPT. Nyanzvi dzinoti pane kudyidzana kwakasimba pakati pedenda rerurindi neHIV AIDS. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru weCity Health Department mukanzuru yeHarare City Dr. Michael Vere vaudza Studio 7 kuti varapwa vedenda reHIV vane mukana wakakurisa wekutapurirwa TB nokuti miviri yavo inenge isisina simba zvichikonzerwa nemasoja anenge ava mashoma kuti arwise zvirwere. Dr. Vere vaendera mberi vachiti denda reTB rinorapwa pachena, nokudaro munhu wese anorara manedenda reHIV AIDS anofanirwa kunwa mushonga wekuzvidzivirira.
Munhu wese ari kurarama neutachiwana hweHIV ane machances ekuti angangodaro achigona kutapurwa zvekare TB. Saka tinofanira kumwa mushonga wekudzivirira TB uyo unonzi TB Prevention Therapy. Zvinoita kuti zvekare tidzivirire kuti tisabatirira utachiwana hweTB, nemhaka yekuti immune system yedu yakatokanganiswa kudhara neutachiwana hweHIV.
Izvi zvatsinirwa na Dr. Joseph Chiripanyanga.
Tukanga tinoda kuti vanhu vane HIV vane mukana wakanyanya kurara nechirwere cheTB, nenhau yekuti TB tinoti pane kana tiri muno muZimbabwe tinoti munhu wese ane utachiwana hweTB mumuviri make muchipfuwa umu, asi haazorwara nechirwere cheTB kana achizobuda kuti munhu anzi akurwara kukosora kuzarirwa achaita zvakanaka nokuda kweTB, nenhau yekuti immunity yake inenge yakasimba, masoja mumuviri anenge akawanda, saka anochirwisa chirwere achikwanisa kubuda. Kana azonyanyisawo kuti vamwewo Russia nyanya yakurwadza yari kuvava zvakanyanya majoina nyaya yakurwadza masiasi kuona woenda kuchipatara, kana kuchipatara tikasokutarisa tinosikuona kuti maside effects akanyanya zvakadii, kana ari mashoma tokwanisa kumusiya wakadaro, kana achinyanyei tine mishonga yatinokwanisa kupa zvakare kukaunta maside effects. Kana azonyanyisisisasteric pamwewo tinombomisa mapirizi eTB, taimira tomborikava tozochikutanga kause TB hainamwe mutoo waindarapwa nayo kunzwa kutova mapirizi eTB maantiTB ziwayo.
Mukomana wechidiki anorwira kodzero dzevarapwa akazvarwa nedenda reHIV AIDS vakunashe mukwashi vaudza Studio 7 kuti murapwa wese anofanira kuwana mapiritsi aya.
Kune zvinhu zviviri, kune kudzivirira kubatwa nechirwere cheTB kune uyo anenge ari HIV positive, ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti munhu ari positive anogona kunga ine TB achida kutorapiwa TB kupapiwa mapiritsi ya TB. So pane yekutanga yekudzivirira yekuti uyo ari pama ARV anopiwirwa chi mapiritsi ya TB zvakare. Saka tine yatinoti muchirungu prophylaxis yekudzivirira kuti munhu asabatwa nechirwere cheti kana munhu ari HIV positive, because nekuti kana munhu ari HIV positive immune system yake kana kuti masoja emumwiri anenge ari anogona kuaffectiwa nechirwere cheHIV oita oshaiwa simba kana kuti owa mashoma. Saka izvi zvinoita kuti abatwe nechirwere nezvirwere zvakasaka zvinosanganisira TB.
Mukoti anova zvakare nyanzvi munyaya dzezvedenda reHIV AIDS amai Farisai Zimbizi vanoti zvakakosha kunwa mapiritsi nekuti vanorarama neHIV AIDS vakatapurirwa denda rerurindi rinonetsa kurapa zvokuti vamwe vanogona kurasikirwa neupenyu. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti denda rerurindi chirwere chaifanirwa kunge chakaparadzwa kare, asi dambudziko rechirwere HIV AIDS ndiro rakambovhiringidza chirongwa chekuparadza denda reTB.
Nyanya program iya yatinoti HIV TB collaboration, kuti munhu wese ane chirwere cheTB tinotesta HIV. Munhu wese auya akadiagnozwa kuti ane chirwere cheHIV tinotsvagawo TB, uyezve kugara tine mishonga yekurapa TB, kugara takangwarira TB. Mahealth workers edu achigara achitsvaga TB pese pane suspicion yekuti pangu ite TB, tichirapa vanhu vese, uyezve kumeka sure kuti hatiite yatinoti multi drug resistant TB. Kwati betsera zvikuru nekuti TB iyoyo isinganzwirire mushonga iri kunetsa pasi rose, asi muZimbabwe tinenge tiri kukipa manumbers acho ari pasi, ari mashoma.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano yakaburitsa pachena kuti nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Matabeleland South neGuta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi, nokuti dziri kumuganhu neSouth Africa iyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva rega rega nechirwere cherurindi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika zvekuti vakawanda havachatori shandisi. Tichatarisawo zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kwenyika yeAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvemutemo vaZiambi Ziambi vanoti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo wezvemasangano akazvimirira oga. Asi masangano aya anoti zvose izvi zvakanangana nekuda kwavhiringidza mashandiro avo. Nyika dzemuAfrica dzinoti United Nations inofanira kuita chisungo chekudzivirira kuburitswa kwemari munyika idzi muchihwande. America nhasi iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kubva kuBritain. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.